Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 28, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro kekutanga kubva kupera kwazvita gore rapera munyika hamuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Vamwe vashandi vemuzvipatara vozengurira kubayiwa nhomba yeCOVID-19 ukuwo hurumende ichiti vamwe vavo vari kuteedzera mashoko enhema ari kutaurwa pamadandemutande akasiyana-siyana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa mangwana kuzivisa nezvekuti vanhu voramba vachigara mudzimba here kana kuti kwete pachirongwa chelockdown. Kunaya zvakanaka kwemvura kotarisirwa kuti kuchawanisa nyika mari yekunze iri kudiwa kusimudzira makambani akawanda ave kutatarika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zere zveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kanova kekutanga, izvi zvichiitika kubva musi wa26 zvita gore rapera. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu gumi nevanomwe chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nematanhatu ane makumi mashanu nevasere kana kuti 36,058. Vanhu makumi mashanu nemumwe chete kana kuti 51 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemaviri zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 32,590. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri nevashanu kana kuti 2005. Zvakadaro uwandu hwevashandi vemuzvipatara kusanganisirawo vakoti navana chiremba vari kubayiwa nhomba yeSinopharm yakapiwa Zimbabwe neChina huchiri hushoma zvakanyanya. Kusvika nezuro kwakange kwabayiwa nhomba vanoshanda muzvipatara zviuru gumi nezvishanu zvine mazana manomwe nevashanu kana kuti 15,705. Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19, Dr. Agnes Mahomba, vaudza bepanhau reSandemeo kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chiri kufamba hacho zvakanaka, kunyange hazvo paine vamwe vanhu vari kutaura mashoko ekunyepa pamadandemutande akasiyana-siyana. Svondo rino Zimbabwe iri kutarisira imwe nhomba zviuru mazana matanhatu yeSinopharm yakatengwa kubva kuChina. Ko, chii chiri kupa kuti vashoma muzvipatara vade kubayiwa nhomba iyi? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnock Dongo.
Ichokwadi kuti vana mukoti vakawanda havasi kunzwisisa nyaya yevaccine zvichibudikidza nekushaya ruzivo rwakakwana rwakawanda pamusoro pevaccine. Zvaita izvo kuti pari zvinezvi tinge tine vana mukoti vashoma vavaccinetwa nenyaya yekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pazvo.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri vadongo?
Isu tiri kuti kuhurumende ndaidzidzise vana mukoti. Hurumende ndaikwanise kuisa information yakakwana maringe nevaccine iri kuitira kuti vange vechiziva, nekuti vana mukoti pari zvino vanova ivo mafrontliners vanzi ndo vanofanira kutanga kubayiwa. Vanhu vanonge vatovavo vatingati maclients kana kuti vatovavo varwere vanofanira kunga vachibatsirwa neinformation kuti vakwanise ku decide. Vakwanise kuti tiri kuda kana kuti handisi kuda nekuti vaccine iri zviri kunzi nehurumende hapana ari kumanikidzwa ivoluntary unochuza wega kuti unoda here kana kuti haudi asi kuti ukwanise kuchuza zvakakwana unokwanisa chete kuchuza kana uchinge uine information yakakwana
mungajekesa kuti chii chaizvo chiroda kuzivikanwa nevakoti
zviri kutaurwa zvatiri kunzwa kubva kuna ana mukoti mumatunhu akasiyana siyana enyika vari kuti ivo vari kuda information yakakwana authentic correct information kubva kuhurumende maringe nemaside effects vaccine iri maringe nekuti ichava chengetedza ichava protector zvakaita sei especially kunyanya takatarisana ne South African variant inova iyo iri kunzi ndo yanyanya kuwanda yaita dominant in muno munyika saka izvozvo zvaita kuti pave nemubvunzo dzakawanda kunana mukoti dzinoda kupindurwa mubvunzo idzi kana hurumende ingakwanisa kudzipindura pajekerere andioni paine dambudziko
zvinoreva here kuti nhengo dzesangano renyu dzakawanda hadzisi kutenderana nechirongwa chekuti vanhu vabayiwe nhomba
tiri kuwirirana kuti vaccine ndiyo nzira chete tinofanira kushandisa kuti tikwanise kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19 asi zvatinofanira kuzvidzivirira izvi zvinoda vanhu vaine information yakakwana inobva kuhurumende tikatarisa pari zvino mumasocial media nemumamwe mamedia tinoona kuti information isiri iyo inobva kuvanhu vasikanzwisisiki vatisikazivi yetisikakwanisi kuverifya kuti iri correct here ndiyo yakanyanya kuwanda kudarika information iri correct inobva kuhurumende saka isi tiri kukumbira kuti hurumende ngaitipe information iri correct ikwanise kuva iri iyo inozadza masocial media ose inozadza mamedia houses ose correct information kuitira kuti vanhu vange vaine information yakakwana tione kufamba pamwe chete techirwisa denda iri
kose pasina nhaurirano dzakadai pakati pehurumende nevashandi vayo vakakosha chaizvo panguva inwe
tine dambudziko pari zvino rekuti zviri kutaridza izvo kunge hurumende bazi redu rezveutano havasi kuda kutaura nevashandi takapesera kugara pasi nehealth service board anova employer wedu neministry gore rakapera muna September kusvika pari zvino hatisati tagara pasi kuti titaure and hapana panogadzirwa mutemo mapolicies at higher level achifanira kunge ichizoshandiswa nevanhu vari pasi mukasava involve mukasavadedzera kugara navo patable zvinhu hazvifambi zvakanaka
asi imi sesangano rinomirira vashandi hamukwanisi here kuvakurudzira kuti vaende kunobayiwa nhomba
hatikwanisi kurambidza vana mukoti vedu kuti vasaenda kunobayiwa hatikwanisizve kuvakurudzira kuti vaende kunobayiwa nekuti hatina information maringe nezvevaccine iri yakakwana information hatina tinotongoinzwawo mumasocial media nemumanewspaper zvinova izvo zvino zvisiri zvinhu zvakanaka tinonga tichitarisira kuti isu serimwewo bazi rinova riro rakakosha rinomirira vashandi vanofanira kunga vari ivo vanoita basa iri tinofanira kunga tichicherechedzawo nehurumende togara pasi tongawo tiine information yakakwana tofamba pamwe chete nehurumende tichikurudzira
mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere kana kuti 3.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica vanhu vafa vadarika mamiriyoni zana nematatu ane mazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 103,485 vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana kana kuti 3.4 million South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana rine gumi nematatu remamirion nezviuru mazana manomwe kana kuti 113.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu zvine gumi nerimwe kana kuti 511,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mashanu kana kuti 28.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamirioni makumi matanhatu nemana kana kuti 64 million. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nyika mangwana kuti nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown yoenderera mberi here kana kuti kwete. Mutedzeri wemunyori wedare remakurukota vaGeorge Sharamba vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vaMnangagwa vachazivisa nyika nezveurongwa hwavo mangwana. Kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba iyi iri kuuya seimwe nzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Nemusi wechishanu hurumende yakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument 49 of 2021 inopa makurukota ehurumende, mameya, vakuru kana masachigaro emaguta mvumo yekupa vashandi tsamba dzekuti vauye kumabasa. Nemusi wa15 mwedzi uno vaMnangagwa vakarerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba vakapawo mvumo yekuti vanozviitira mabasa avo emaoko vatange kushanda kunyangwe paine zvimwe zvinhu zvavanofanira kutevedzera kuti chirwere chisapararire. Mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vari kutatarika kuti vatange mabasa sezvo vasina pekutangira vachiti hurumende haina kuvapa mari yekubatsirikana yayakavavimbisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati vari kunze kwenyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga vasiri kubatikawo panhare mbozha yavo. Asi tabata vawadzai.
Ruzhinji vanhu vemamembers edu vakadzokera, but sezvatakambotaura kuti tichine dambudziko iroro rokuwana zvikwanisiro zvokuti vanhu vange vachivhura pane utsanana mappes vashoma vakakwanisa kuzviwana, but vakazviwanawo vakwanisa kuvhura vakadzokera mamaketi. Kutaura kwatiri kuita vari kushanda vachiriritira mhuri dzavo.
Hurumende iri kuti yakagadzirira kubatsira vanozviitira mabasa emaoko, pane chabuda here?
Pari zvino hapana rubatsiro rwatingati rwuripo rwabva kuhurumende kusiya kwekungoti vakatsanangura zvinotarisirwa kuti mainformal traders ange achiita. Ndofunga munotondera nhau yekushening fund yakanga ichitaurwa, takangomirira, hapana zviripo zvati zvabuda. Even support yekuti vanenge vachikwanisa kunge vachienda kumamarkets kuti vawane mappes, hapana support iripo yati yauya. So hapana rubatsiro rwati rwauya izvezvi, and sisu tinoramba chingokurudzirawo hurumende seboka kuti indoo nguva yekupindira yokubatsira matraders kuti vanhu vange vachikwanisa kushanda vachirarama.
Mutungamiri wenyika ari kutarisirwa mangwana kuwedzera kana kusawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Zvinhu zvakamira sei kune veruzhinji semaonero amuri kuzviita?
Handidi kutaura manyepo mukomaZulu. Vanhu vatambura, vanhu vari muinformal sector vatambura. Endi chokwadi tinoziva kuti chirwere ichi chakashata, chiri kutora upenyu, chakanganisa raramo yedu sematraders, yakanganisa mararamiro atinoita, zvikoro zvavharwa nezvimwe zvakadaro. Asi tiri kutarisira isusu kuti mukuru wenyika paanopa tsanangudzo dzavo ngaavhurewo tiwane mukana wokushanda. Tinozviziva pakataurwa marequirements yekuti tinge tichinge zvikwanisiro zvokushandisa. Asi hurumende tinotarisira kuti inouyawo yotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuramba tichishanda. Tiri kutarisira kuti pavanotarisa munyaya dzelockdown vavhure mamarkets vanhu tikwanise kunge tichishanda. tichitevedzera mitemo inenge iripo World Health Organization. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti ruzhinji rwevanhu rwakufa nenzara mudzimba. Saka lockdown yes, tinoisupporta, tinoteerera maregulations anenge aitwa, asi ngatitarisewo nekune rimwe rutivi rwekuti vanhu varikufa nenzara mudzimba. Enda pana assistance yatati tawana pari zvino kubva kuhurumende. Saka vanhu vakabvumirwa mukana wokuenda kundoshanda. Zvinotibatsira asi vanhu vachiteedzera mitemo yelockdown kuti chirwere chisapararira.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamo Wadzai vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dziri kutarisira kuti gohwo rakanaka riri kutarisirwa gore rino richapa kuti nyika ikwanise kuwana mari yekunze iyo iri kunetsa zvikuru munyika zvopa kuti vemabhizimisi vatadze kuita basa nemazvo. Bhanga guru renyika rakazivisa kuti mari zhinji yekunze gore rapera yakabva kuzvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika iyo yakasvika biriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica. Mari iyi yakatowanda kudarika yakabva muzvicherwa zvakaita segoridhe uye zvirimwa zvakaita sefodya. Mukuzeya nezvenyaya yegohwo rekurima, tabata mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu.
Gore rino tirikuona kuti mvura inenge yanaya zvakanaka mune dzimwe nzvimbo ichinge yakati wandei kupfuura average rainfall yenzvimbo idzodzo. Tiri kutarisira gohwo rakanaka kunyanya rechikafu, tichitarisa mastaple foods akafanana nechibage kunyanya nemamwe magrains akafanana nematraditional grains.
Izvi zvakakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi, Dr. Murefu?
Izvi zvinoita kuti tikawane gohwo rakanaka tinenge tisisaite import muchibage nezvimwe nemamwe magrains akawanda. Zvinoita kuti tisave foreign currency yedu, tirege kuburitsa foreign currency. Saka foreign currency tikaiseva ikasabuda, zvinoreva kuti foreign currency inenge yawanda muno. Kana yawanda muno, zvinoreva kuti inogona kuramba iri stable.
Ko sei zvichidaro?
Nokuti inenge iri nyaya yesupply and demand. Kana supply yakawanda, maprice anoti dzikei. Kana supply yakawanda, mutengo wedollar unoti dzikei nokuti dollar racho rinenge richiwanika nyore. Asi kana risingawanike nyore, mutengo wacho unokwira. Saka tiri kutarisira kuti gohwo richabatsiridza kuti Zimdola ringe riri stable nekuti tinenge tine foreign currency.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe gwaro rehurumende yeAmerica riri maoko ebepa nhaure The New York Times rinoti hurumende yeEthiopia iri kuponda nekutyora kodzero dzevanhu verudzi rwechiTigray yakawanda nemunwe ichiti iri kurwisa vakaipandukira. Pane vanhu vari kubva kudunhu reAmhara vanonzi vari kuita zvemhirizhonga nekutyisidzira vari mudunhu reTigray, uye zviuru nezviuru zvevanhu zvinonzi zvakatsakatika, vamwe vachimanikidzwa kuenda muupoteri. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya dzemhosva dzehondo dzinonzi dziri kuparwa muEthiopia. Vakurudzirawo mauto akabva kuEritrea nemudunhu reAmhara kuti abude mudunhu reTigray. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti hadzisi kufunga kuti ipfungwa yakanaka kuti Pope Francis vashanyire nyika yeIraq iyo ine dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakomba zvakanyanya pari zvino. Pope Francis vari kutarisirwa kushanyira nyika iyi kubva musi wa5 kusvika 8 kurume. Nyaya yekuti vanhu vachaungana vachida kuona Pope inonzi inogona kupa kuti chirwere ichi chinyanye kupararira munyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemutapi wenhau ane mukurumbira. Mhuri yeZimbabwe, nhasi muchirongwa tina vaplot mako. Tiri kukurukura nezveupenyu hwaSoldier Love, muimbi weZim Dancehall akashaya musi wa16 February nepamusana pechirwere cheshuga kana kuti diabetes. Ngatitange chirongwa nekunzwa mimanzi ya Soldier Love. Tutanga nenziyo inofarirwa nevazhinji. Hanzi pama monya ipapo. Ziyo ya Soldier Love anzi pama monya ipapo.
Aiba sipi kwa vano juma juma.
Mchanyara patino puma puma.
Bamako ndino mkamchira mchirongwa. Upenyu wa Soldier Love. Tipe uma ondrenyi.
Soldier Love angane upenyu watingati wakabwa mungu utambura mshishikana. Nezunu zakawanda. Asi aka kwanisa kushingirira. Kunyangu aisanga nani watamzi wakadaro. Aka shingira ni chipo chake ni chido chake chikuwa muimbi. Ende zakawa yuzu zakazi watanga kumpo upundiso. Ane vechidiki wakawanda wakareka sumu zira.
Zii zai ita ye Soldier Love semu imbi semunu. Zamungati zai ita kutuwechi diki wawe onechuri bocho kwa kushisimu zira.
Soldier Love muna haka imba makore sangu imba niae upenu wake. And kwanza kuimba upenu wake, bama kwanza kubata nane shokora imba. Kachiwana kwa kava, neza haka uda maari, ni kutambra kwa ita ninyae utano wake. Asinga zumbo, zukira kumashwiri. Izu zondozo nishakanyazo nita kutivechi diki vada mdo wakati ya sata na Soldier Love. Kuyesu nini ya kuti, pakuimba chapche wengeri nyana. Zunguwa nzira ya kuta kano, tupafima songs, nguwa ime chete.
Tichitari sa upenyo wake, nema ondru nyumu ngati, akabatwa nema azwere, mkushaya kwake, tichenza nisa, nema batiru haitwa nevanu, pangari mpenyo.
Kufaku nevanu, ndinoti Soldier Love akaona utigiro, ajiwa. Nungangu tindemu chete, akakwasa kuimba, achita urehe kutia anu tigabato ipi. Asiwa na wanakuzo kumutarisa ni nzira yoye kutia au yanu tigabato na kati saka achamu itasa achamu tige. Tunuwa shaka itika kune wangu wa hindi watu siya. Urume meruke zoro wakapuwa ni urume ndi kuno kuzwa chini chakanya naka chukuru. Asi zaizo mbuna akawoda ye akawana rubatsiro wakawanda achiru peni. Vayimu koka kuma kungano achi performer. Asi iye ni wangu wa hindi wakanga wani nguwa chingwa chema chema kutu urume ndi hamusi kutuono wa hindi. Kutuono wa hindi mukana, mukana uti tupanse kumzikuwa mukana uti tupanse kuwa na chovi ili pandezo kuimba zemi chambo za kutikichira. Nukutuwa jinji, paninga sina hit song upenyo wake unungu kutuono kwa chero ane uchipo. Sinu kuru zero na uti tunezo kuma gabanga angu gara ya rewe matunga rinyika. Pati Soldier Love, nukumili zira kwa mchambo. Wanakaona chichinja. Ndozo mzaishwe rwona the late Oliver Mtukudzi.
Chichipete edu urukuro edu eva mako. Ndanchi kumbro kumuze wa tere rinde zipi nziyo za Soldier Love za muno farira. Uye je, nema undre nyumungati nziyo za Soldier Love siya endra mberi tzigirwa newa anuere sezo ashaa.
Nziyo za Soldier Love za no farira zakati wande. Mkuma na kaputa nziyo zinufura mazana mazana. Nziyo buta nziyo za choku udata. Nini za nyo no farira njini uya uya. Pamamonya ipapo magietzi. Ndozo ndo mlira, ndo ziweza nigana tsoche ndo nyo farira. Soldier Love zitara kire charambari riko. Ni utakasi ya gazira mtaure kuti charambari chitaura. Akasi ya gazira nanzi kuti wana charambari chiri. Ndi kuwa kwa kata gamba, chapilo mabube enoro ondo ya history. Ndi ntinoiba kuti, ma generation wachatera kumberu, wachango wachitiza unio kwa kenyo Soldier Love.
Ayo wa mama ako tinotenda shukuru sana nengo ya nyune kupinda mchirongo wa chedu.
Tinotenda shukuru.
Chenesa. Nekuti zvacho nevanhu zvovengesa takamdoda kuti kanansa.
Aiwa muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna va plot mako. Tukuendera mberi nenyai nemuswe chipiri pachirongwa che Live Talk The Connection. Saka kana muine masho amuri kuda kutumira shandisai WhatsApp pa number dzinoti +1 202 465 0318. Nguva ndiyo yadyana namuri Zimbabwe. Regai ndikusiyei nenziyo ya Soldier Love. Hanzi kana ndafa ndini wenyu Mike Hove.
Bye-bye! Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinoto chenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka Wande, nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, taurai kuvatereri vedu.
Vawande makadi iko yenyu. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatumwa here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari. Havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari.
Ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevatereri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pe pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndokwakauyira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vari kuitora Ezekeria. Vanoitora Ezekeria. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwo zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.